manera kanaka muri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gunyana 12 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zvinhu hatisati zvajeka kuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vacharadzikwa kupi uye riini.
Pakanzi vari kuvigirwa kuno ndozvatinoda ndokune guvurao ndokune hama ivavo ende chimwe chinotipadza toziva kuti mwana wedu mangwana kusenjino mukatimuona paanofanira kunge achiona sechivanhu chedu.
Asi vamwe vagari vekwaZvimba vanoti zvingavafadza zvikuru kana vaMugabe vakaradzikwa kumusha kwavo. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzepesana panhoroondo yavaMugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda vakuwara nhasi kunhandare yeRufaro muHarare mushure mekunge zviuru zvevanhu zvatsikirirana zvichimhanyira kundoona mutumbi wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe munhandare yenhabvu iyi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mutumbi wavaMugabe waendeswa kunhandare yeRufaro Stadium kuMbare uko vakatora mhiko yekutungamira nyika muna 1980. Mutumbi wasvika munhandare uri muchikopokopo cheutore Zimbabwe National Army. Mushure memunamato mudzimai wavaMugabe amai Grace Mugabe nevana vavo ndivo vatanga kuona mutumbi wavaMugabe. Kwazotevera veukama makurukota ehurumende nevanyarikani uye mushure meizvozvo munhu wese angari munhandare apiwa mukana wokuona mutumbi. Pakutanga vanhu vange vachifamba zvakanaka vari mumutsetse, asi mushure mechinguva vanhu vazopinda vakawanda, izvo zvakonzera kukuvara kwevanhu vakawanda. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kuti vanhu vangani vakuvara. Chirongwa ichi chambomiswa uye pazoshedzwa mapurisa anodzivirira nyonganyonga kuzogadzirisa zvinhu, izvo zvazoita kuti chirongwa ichi chienderere mberi. Mumwe musikana wechidiki uyo atanonzi Machuma audza Studio 7 mushure mokuona mutumbi vaMugabe kuti arwadziwa zvikuru kuparadzana navaMugabe.
Narwadziwa nekuparadzana nakulu wedu. Zimbabwe tarasikirwa zvikuru. Even isusu mayuthi tarasikirwa. Saka tirikuti vafambe zvakanaka kuno.
Vaimbomirira Mbare mudare National Assembly vatendaisa vanhu vataurawo neStudio 7 mushure mokuona mutumbi vaMugabe vachiti vadzimbikana zvikuru.
Kohongu hakuna munhu anorarama zvachose, asi munorwadziwa kana muchitarisa mabasa akaitwa nemunhu. Tinoti ngavazorore gamba renyika, gamba reAfrica, vazorore murugare. Totambira kuti Mwari werugare achavatungamira murwendo rwavo.
Dr. Paul Chimedza avo vakambomirira Gutu South muparamende vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru kuwana mukana wekuparadzana navaMugabe vachiti vanotenda basa guru ravakaita mukusimudzira upenyu hwavo.
Toda kuvatenda nokuti munhu anga ane pfungwa dzakatesera, anga ane pfungwa dzokuti kana pane chisungo chaanenge aita anga asingachitududzi kumashure. Hoedza zvava zvakanaka kana zvava zvakashata, asi vangoita chisungo chokuti takuenda nenzira iyi maiziva kuna vaMugabe hapana anodududza kwakutoenda. So tinozvitenda kuti gamba redu ratisunga toti famba zvakanaka ndara wedu.
Mutumbi wavaMugabe uchange uri kuRufaro zvekare mangwana kuti veruzhinji vaonekane navo.
Vakomana tichariwana
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Tichiri panyaya iyi, muzukuru wava Mugabe, valiyo Mugabe, vanove ndiwo muzukuru mukuru, vanoti vakamira nechisungo chakaitwa nemhuri yavo neZuro Maneru, chekuti mhuri yekwaMugabe ndiyo icharadzika mwana wayo. Ngatinzwe hurukuru yavaita navaRaychoto naRaychoto weStudio 7.
Mutumbi wemushakabvu unotorwa uchiendeswa kuNational Sports Stadium. Uko kwatinotarisa kuti madignitaries ari kubva kunyika dzakasiyana-siyana, maheads of state and government nemaformer heads of state vachange vachionekedzana nemumwe wavo. Ikoko ndokuchaitwa service kuonekedzana nekuita minamato inofanira kuitwa pakuonekedzana nemunhu asati avikwa. Zvichinge zvapera izvozvo, tinenge tichizozivisa vanhu kuti chikamu chinotevera chinenge chakamira sei.
Saka veruzhinji vari kutarisira kuziviswa sarini kuti zvova Mugabe vachavigwa rini ende vachivigwa kupi?
Vachaziviswa nemusi womugovera, nekuti musi wesvondo tichaenda kwaZvimba, kuti vanhu vekwaZvimba kunove iko kumusha kunobva President Mugabe kuti vaonekedzane navo. Papo ndofunga veruzhinji vachaziviswa kuti zvichange zvichifamba sei.
Kumusha uku ndokuchabuda here chisungo, kana kuti chisungo chakatetwa kudhara neveukama vepedyo?
Chisungo chakatoitwa, chandambotaura chiya chekuti vakati vanoda kunoradzika hama yavo vega. Saka ichocho chisungo chiri pedyo. Kune vamwoka vehurumende, vamwe vanga vari mudhuze dhuzewo, vanenge vachida kuedza kuti vataurewo nemhuri kuti madiko vaendesa kuhiro zvega. Saka bati chisungo chiripo chekuti vada kuvaviga vega maitiro avo avari.
Kune vamwe vari kutiwo vaMugabe ndivo vakatanga urongwa hweHeroes Acre, kosei vasisiri kuda kubuda pachena panyaya yekuvigwa kuHeroes Acre?
VaMugabe vakashaya, saka havana pavanobuda pachena, havachataura. Anotaura ndemupenyu, hama nemadzishe ndivo vanotaura izvozvo veukama hwekwaMugabe.
Avanga vari muzukuru mukuru vava Mugabe, valiyo Mugabe, vachitaura vari parunhare muHarare naRaychoto weStudio 7. Hama neshamwari dzevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, idzo dzakaungana kumusha kwavo kwaKutama, dzinoti dzinofara zvikuru kana mutumbi wavaMugabe ukavigwa kwaZvimba kumusha kwavo. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vaswera vachimba nekudya vari pamariro avaMugabe. Mutumbi wavo uchaendeswa kwaZvimba nemusi wesvondo. Mumwe mugari, amai Jessica Sande, vati zvingavafadze zvikuru kana vaMugabe vakavigwa kwaZvimba sezvo changa chiri chishuwo chavo.
Pakanzi vari kuvigirwa kuno ndozvatinoda ndokune guvhu ravo ndokune amai vavo. Ende chimwe chinotifadza toziva kuti mwana wedu mangwana kusenjino mukatimuona paanofanira kunge achiona sechivanhu chedu. Shamwari dzake, vazukuru vake, vana vake vese vanenge vari panzvimbo. Saka kana vati kuHarare kunoenda vashoma kana kuti zvido zvevamwe vavo vavaishanda, asi isu sevabereki semwana wedu taimuda panzvimbo.
Mumwe mugari wekuKariba, amai Choniso Mupfurutsa, avo vanga vari kwaKutama, vati vanorwadziwa nekubviswa kwakaitwa vaMugabe pachigaro.
Tinotozvida kuti vavigirwe kuno kwaZvimba nekuti tiri kurwadziwa nezvakaitwa baba vedu.
Asi vamwe vakaita saambuya Maria Nowe, vati havafari nekuti vaMugabe vakavigwa kwaZvimba hazvina chiremerera, uye vanofanirwa kuvigwa pachikomo chavaiti ndechavo.
Nekuti chikombo tichinzwa vanonzi ndivo vakachitanga, saka zvakangokoshawo kuti tivaise panzvimbo yavakadi yavakatanga.
Muzvari Koniria Masiyambwa, vati hazvina basa kuti vaMugabe vavigirwa kupi chero vavigwa murunyararo.
Isu tatiri kudai tiri kuchemawo semunhu airi president chete toradzika murunyararo, hatisi kuti tinosarudza saidhi nemanzvimbo. Tinodiwa kuita sei kuchengetedzwa kwavo.
Vanhu vakawanda vanga vasina nhumbi dzine mufananidzo wavaMugabe, izvo zvanzi nevakawanda zvinoratidza kuti hurumende yanga isina hanya navo. Ndakamirira Studio 7 kwaZvimba, ndine Ata Chigoriwa.
Vaimbo wa mtungamiri wenyika wa Robert Mugabe awasi kuzoradzikwa kumarinda ya Heroes Acre mushure mekutadza kuwirirana pakati pehurumende nemhuri yavo. Mhuri yavo yarambawo kuzivisa veruzhinji kuti vacharidzwa kupi uye riini. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vaenda kunobata maoko kumhuri yavaMugabe kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodeo Brook Harare vati vainge vakumbira kuita musangano naMai Mugabe kuti vazeye nyaya dziri kunetsa asi vainge vasati vawana mhinduro.
Ndakataura kuti tinongwachengeta nesoni asi kuti tinowachengeta sei hatisati tataura, ndototi ngataura naMai tawirirana dovana mazana avo tinoita share.
Asi vachipedza kutaura mashoko aya vaMnangagwa vabva vaona mhinduro yavange vachitsvaga zvapakuti vamwe vanhu vose kusanganisira nengo dzePolitburo vaburitswe mumba pachigarwa dare. Asi semataurio azoita mutauriri wemhuri yavaMugabe vaota Chidhakwa zvabuda pachena kuti zvakona nganga murapwa achida
pfungwa dzehurumende, pfungwa dzePolitburo yezanupia amaiwo akataura pfungwa dzemhuri yekwaMugabe mhuri yekwakariga mombe akushungwa zvazotiita kuti tikwanise kuenderera mberi yeprogramu yedu. Saka tichazenge tichiprinta programu yalasi neprogramu yamangwana neprogramu yemusi wesatadhi tichiidistributa. Ndinovimba kuti tinowana nguva yekuzviita izvozvo.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti kubva zvakabviswa vaMugabe pachigaro nechisimba muna mbudzi 2017 mhuri yavo navaMnangagwa ave makara asionane. Mhuri yavaMugabe yaudzawo Studio 7 kuti vakatonyanya kurwara pavakapidigurwa nemauto. Asi vachitaura kuvanhu vange vakaungana nhasi vaMnangagwa vati vakaedza nepose pavanogona napo kubatsira vaMugabe vachirwara. VaMnangagwa vativo mumwe mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga avo vari kurwara vari kuChina vatumirawo mashoko enyaradzo. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nevamwe vakuru mubato ravo vaendawo kumba kwavaMugabe. Vamwe vaendawo mudzimai wevaiwe mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai, amai Elizabeth Tsvangirai. Mhuri yavaMugabe yati kutanga musi wesvondo ndiyo inenge yobata basa uye iri kutarisira kuenda navo kwamurombedzi vasati varadzikwa. Madzishe ekumusha kwavo kwaZvimba ambosangana achizeya nyaya iyi. Madzishe aya akambosanganawo navaMnangagwa mazuva mashoma apfuura. Asi vachitaura pachiitiko chanhasi vaMnangagwa varamba zviri kunyorwa nevamwe mumapepanhau kuti vakaedza kupa Madzishe aya chioko muhomwe kuti vati vaMugabe varadzikwe kunoradzikwa magamba kuHeroes Acre.
Hatina chatinoita chinopesana nemwi hapana. Ndinofara kuti madzimambo vakauya vakaonana neni kuKazuba. Asiona mapepa kunzi ndakavatenga. Hapana akambo makookora yangu kupirwa hose. Hapana. Asi kunosvika kuti ndakatenga madzimambo api. Vakauya vakaona zvakanaka naka. Uye ndikavaudza kuti imwe savaridzi vomunhu ndimwe mweka mashoko eyo atinofana kuteera.
VaMnangagwa vatiwo pane vatungamiri venyika gumi neimwe vachauya kuzochema vaMugabe nemusi wesvondo vanosanganisira vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, vaEdgar Lungu vekuZambia uye vaUhuru Kenyatta vekuKenya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Blessing Zulu.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Pane maonero akasiyana-siyana pamusoro pekuti inhaka ipi yasiyirwa vana veZimbabwe nevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe zvichitevera kushaya kwavakaita svondo rapera. Vamwe vanotenda vaMugabe nekusiyira vatema vomuZimbabwe nakayevhu pamwe nedzidzo yeinonzi yakaita kuti Zimbabwe ive imwe yenyika shoma shoma dziri pamusoro soro pane zvedzidzo muAfrica. Asi vamwe ndivo vanoti vamugabe nhaka yavasiyira vana veZimbabwe ndeyekuvengana, uori pamwe nekupondana, sezvo vakatadza kutora matano munguva dzaipondwa vanhu kubva munguva yegukura hundi kusvika mukutsakatika kwevamwe vanosanganisira vaitaidza mara. Kuti tinzwe maonero evamwe, tabata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira Chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vaChirumhanzu kuti ndezvipi zvavangati nhaka yasiyiwa navamugabe.
Zvavamugabe zvinotoda zuva rese kana kuti mwedzi tichingonyatsokutaura nezvavakaita vanhu vatema vomuAfrica vanonzi vakatanga kuva nezvunhu zvavo kana kukontrola maresources zavo. Tisu saka zvose izvizvi ushingi injere nokupakurira kwaita vamugabe kuti onai inimi ndimi vanhu vatema irivhu iri nderenyu. Saka zvakawanda zvatingataura panguva ino, saka ndati zvinototora nguva yarefu kuti titaure. Mukatarisa vanhu vanouya kuzovachema iAfrica yese, zvinoratidza kuti munhu wavanoremekedza zvikurukuru uyu murume zvaiita angasingaitiri maZimbabwensi chete asi kuti aitotaurira nesuwo muAfrica.
Dr. Zembe, zvii zvamungataurawo pamusoro penhaka inganzi yasiyiwa navamugabe kana legacy yavo?
Chokutanga ndechekuti vamugabe vakakokwa kurwira nyika ino, kune vakanga vatopinda mundima yacho kare. Vakokwa ndokupinda, vapinda vakazotungamira musangano wavo weZANU wakazova ZANU-PF. Vamugabe matongero avakaita nyika, vakatonga vachiponda rudzi, vakatonga vachidzara ruvengo, vakatonga vachinjonja fuma yenyika, vachiita zvavo ivo nemhuri yavo neboka ravo. Hapana zvizhinji zvatingataura kuti nhasi uno tine nhaka yetinorarama nayo savanhu veZimbabwe tichiinda mberi yakasiyiwa noutongi hwavamugabe. Munhu wanga ari munhu webope, munhu wanga ari munhu asingakanganwiri kana akonana nomunhu. Zvavakarwira chaizvo zvichirwirwa nenyika hazvisizvo zvakazoitika.
Tonzwa vaChirumhanzu munoti nemashoko ataurwa naDr. Zembe.
Zvinoshamisa chaizvo chaizvo kuti muchirongwa chinoti tiri kutaura nomunhu ane njere dzokunzi azonzi dokta. Ukanzwa mataura avanotaura aka unoshaya kuti ndidokta womunhu muteme here, wakazvagwa muno muZimbabwe here, kana kuti unogova kudokta ake akangozouyavo as a foreigner. Shuwa shuwa vazvindi kana vachitaura kuti hapana chakaitwa navamugabe, zvunhu zvinoshamisa. Ivo voga muZimbabwe nechipati chavo vagozoona kushata kwavamugabe, asi Africa yose ichiti aiwa, zvesho kwafa gamba, kwafa a revolutionary, kwafa a pan-africanist. Ivo havazvioni. Iye zvino hakuna munhu asingazivi kuti maZimbabwensi they are number 2 in Africa kuva educated, zvinosanganisira naivo vaZimbabwe nhasi uno vanonzi ndidokta. Asi izvozvo vari kuda kuzviramba. Kuti zvakabva kupi havasi kuona kuti zvakabva kuna vamugabe.
Dr. Zembe,
vaChirumhanzu inhengo yomusangano une mbiri yokushora nokumhura vamwe vagari veZimbabwe. Ipapa pahurukuro hanzi vaZembe nechipati chavo ivara rokutuka iroro. Vari kuti vaZembe vakazvarirwa mune here ivara rokutuka iroro. Vari kuti vaZembe rutengesi nokuti ndaita pfungwa dzakasiyana navo ivara rokutuka iroro. Ndokunhora kwaita nhengo dzeZANU-PF. Ndiko saka ZANU-PF yakauraya vanhu, nhengo dzeZANU-PF dzamugabe, nokuti vari kuda kuzviti ndivo vakagwira nyika inoi. Havazivo ivo vakaita basa, vazhinji vachiita basa. Nyika ino yakarwirwa nerudzi rwechitema, uye vaChirumhanzu vanofanirwa kuziva kuti vamugabe vakatodzidziswavo, vakazarwa somwana vakadzidziswa pakutama apo namafata. Asi vazhinji vamuZimbabwe vakadzidziswa navanhu vavo, vabereki vavo vatema namafata ba.
Avanga vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe, manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira Chirumhanzu. Vaviri ava vanga vari parunari muHarare ne Studio 7. Kunyanga hazvo vachishorwa nevamwe semutungamiri aive neutongi hweudzvanyirere, vanhu vakawanda vanobvumirana kuti vamugabe vakaita basa guru rekusimudzira dzidzo munyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vamugabe vakambove mudzidzisi kwemakore akawanda uye chikoro cheHope Fountain Mission Primary icho chiri pedyo neguta reBulawayo ndechimwe chezvikoro zvavakadzidzisa. Mbuya Violet Mpofu vanogara pamusha wavo uri pedyo nechikoro cheHope Fountain Primary School icho chiri makiromita 20 kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweguta reBulawayo. Mbuya Mpofu avo vane makore 50 vanoti vakadzidziswa navamugabe panguva yavakambodzidzisa pachikoro ichi. Mbuya Mpofu anoratidza kufara zvikuru pavanotaura nezvekudzidziswa kwavo navamugabe vachiti vaive mudzidzisi aiita basa rake nemazvo.
Prophet Mgabe
Robert Mugabe ndiye akandidzidzisa pano. Ndaive mustandard 5. Taiva titicha Mugabe. Imba yavo yaive panzvimbo iri kuseri kwechikoro. Padzimba dzamunoona dziri pedyo nechikoro ndipo paivewo neimba yake ipapo.
Mbuya Mpofu anoti vachanyatsoyeuka kuti vakadzidziswa navamugabe gore ripi, asi vanoyeuka vamugabe vari munhu aisanwa doro uye vasina shamwari, vachifarira zvekugara vachiverenga mabhuku.
Aisanwa
doro, aisabata doro zvachose, asi handaimbomuona kuchechi. Anga asina shamwari, taimuona ari ega nguva dzose.
Chikoro cheHope Fountain Primary chakavambwa mugore ra1870 nechechi yeUnited Congregational Church of Southern Africa, UCCSA, iyo yaizivikanwa panguva iyoyo ichinzi London Missionary Society. Munyori wepamuzinda weUCCSA muBulawayo, Reverend Mlayo Skosana, vanoti nhoroondo yekuti vamugabe vakadzidzisa rini paHope Fountain Primary haina kunyatsojeka, asi vanofungidzira kuti vakadzidzisa pachikoro ichi mumakore a1946 kana kuti 1947. Mugari wemunzvimbo iyi vaRichard Ncube, avo vane makore 50 ekuberekwa, vanoti havana kudzidziswa navamugabe asi vanoyeuka vachivaona panguva yavaidzidzisa pachikoro apa. Vanoti vamugabe vaive munhu aifarira zveutsanana.
Indlela yaigqoka ngayo ndongavona vaivamasheta amhlopa maningi.
Nzira yavaipfeka nayo zvairatidza kuti vaifanirwa kuve nehembe chena dzakawanda, nekuti vaigara vakapfeka hembe dzakachena kuti mbee, nebhachi dema nemutirauzi wakasvibirawo, kana kuti vaipfeka svutu nhema. Ndiwo mapfekero avaigara vakaita.
Vamugabe vakadzidzisawo paEmpandeni School pedyo nedhorobha rePlumtree muMatabeleland South uye nekune zvimwe zvikoro mune dzimwewo nzvimbo munyika. Nyika payakawana kuzvitonga muna 1980, vamugabe vakatanga chirongwa chekusimudzira dzidzo munyika, zvikoro zvakawanda zvikavakwa. Mumwe mugari wemuBulawayo, vandavaningiswawa, vanoti vamugabe vakaita basa guru mukusimudzira dzidzo munyika.
Ini ndakaita chikoro grade 1 1985. Kubva grade 1 kusvika grade 6 ndasingabhadhari school fees. Ndatanga bhadhari school fees pagrade 7. After kudaro isu kwatatisina kuminda. Takawaniswa minda navamugabe.
Sachigaro weboka revechidiki mubato reZANU PF mudunhu reMatabeleland South vaWashington Gomo vanotiwo kusimudzira nyaya yedzidzo chimwe chezvinhu zvakakosha chakaitwa navamugabe.
Munhu akasimudzira dzidzo yenyika yeZimbabwe, ruzhinji rwevanhu veZimbabwe vakawana dzidzo nekuda kwemapolisis anga aiswa navamugabe nehurumende yavo. Ukatarira iko zvino kukapota uchifamba unosangana nezvikoro zvakawanda, maprimary, masekondari, mayunivhesiti akuwanikwa mumaprovhinsi ese, mastate univhesiti, nekuda kweshuviro yavamugabe kuti kuti vanhu vadzidze. Uye munhu angatarira kuti vanhu vake vatsumukire vane mamusoro. Ukatarira nyaya yaya dzeempowerment, ruzhinji rwevadiki vanoteerera dzidziso rinobva kuvakuru, yekuti isu sevanhu tofanira kuzvishandirawo. Vakawanda vakapinda mumigodhi, vanoshanda vane mamaini avo, vari kuzvishandira.
Vamugabe vakashaya nemusi wechishanu svondo rapera kuSingapore, uko kwavange vave nemwedzi yakawanda vachirapwa. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Yashika nguya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngati kurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi sangatiri kutarisa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pekushaya kwava Mugabe uye kugadzwa kwavo segamba.
Ndinonzi chino Erickson ndiriko kwa kwazvimba pakutama.
Oh makadiko kwa kutama uko?
Tinofara ini ndinonzi chino iyi vaindidzira mumusangano waitungamirirwa na vamugabe vainzi Comrade Mwenda. Na uya kuda kutaura ndeyekuti inoshamisika nevanhu vanobudika vanotaura nezveconstitution vanotaura nezveconstitution pachitunha kuti constitution yeZimbabwe inotendera president kusvika panzvimbo yekubata maoko nyangwe muri kuda kana kuti hamusi kuda but 2017 hamuna kuda kutaura nezveconstitution yeZimbabwe 2017 hamuna kuda kutaura nezveconstitution yeZimbabwe but 2019 makutaura nezveconstitution yeZimbabwe zoreva kuti baba pamusha kana muri baba vanoti kubudisa bhaibheri kana yangu yekudya sadza kana isiri nguva yekudya sadza bhaibheri haritaurwi nezvaro vamugabe vakagashidza vechidiki ivhu vamugabe vakagashidza vechidiki fundo vamugabe kuti izvezvi zviti zvirove matundundu isu vechidiki pamberi pevane zviti vane ivhu ndivamugabe vamugabe hatiudzirwi kunaka kwavo kana kuipa kwavo vamugabe vanozikanwa nemunhu wose kuti vamugabe vakatisisa papi saka ndinoti kune vose veruzhinji rweZimbabwe ruzhinji rweAfrica vane misodzi pamatama ngavauye tibatsirane pamwe chete tichene vamugabe saka naiwayo ndinoti ruzhinji rweZimbabwe vanhu ngavasanyeperwe nevanhu vanoda kunatsurudza chitunha zvoraka ice cream nenyaya yekuti ivo vane zvazvazvo vakavandira vamugabe vakadzingwa muzanup f vakatsigirwa nevanhu vavakadzingwa navo saka vamugabe kusvika mukufa kwose kwavaita vamugabe vari maoko evanhu vavakadzingwa navo vakatendekwa vakaudzwa huipi nevamwe vana vane mukaga pamhuno vamugabe kutukwa kuitwa semwana mudiki nevana vazuro uno vachitumwa nevanhu vatinoziva saka izvozvo chauya kana chinouya kana chauya kana nderini takambozvipirawo kuti hakuna kusiri kufa tikurwadzikana nekusiyiwa kwataitwa navamugabe
kwamuri ukoko vanhu vakatiwoungana here
hama dzavamugabe nemarovha akasiyiwa navamugabe vakaungana pakutama vari kuchema munhu wavo kuna munhu anogona zvose hakuna munhu asingatadzi kune vakatadzirwa vanoziva zvavakatadzirwa asi isu tine chironda pamwoyo nekusiyiwa kwataitwa navamugabe
saka imi Comrade Mwendazi mungada kuti vamugabe varadzikwe kupi
vamugabe vanofanirwa kuvigirwa pakutama
ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Vateereri musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table na 8 p.m. apo tiri kutarisa upenyu nenhoroondo yavamugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zvinhu hazvisati zvajeka kuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vacharadzikwa kupi uye riini. Asi vamwe vagari vekwazvimba vanoti zvingafadza zvikuru kana vamugabe vakavigirwa kumusha kwavo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzopesana maonero panhoroondo yeupenyu nenhaka yakasiyiwa navamugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Jona njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 12 kumpandula 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
thina sithi kumelalale ngokuthula, siyamhlonipha njengomuntu omdala, njengamasiko ethu athona umuntu mayasehile sesishile kumele simhloniphe. Kodwa kumele sibone nje into ayenzayo, into ayazenzayo elapha emhlabeni. Sina simazi njenge Pan-African giant.
Kulabantu abalimeleyo enkundleni yeRufaro Stadium namuhla ngesikhathi kulokuphitizela bevangisana ukuyabona isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe.
You'll be back at Rufaro for group of viewing on Saturday. The dignity.
Lanxa abomdeni kaMgabe besithi kumele abekwe emzini wakhe, lokhe kungakacaci kuhle ukuthi uzancwatshwa ngaphi, ingoba kulokukhulumisana phakathi kukahulumende lomdeni wakhe. Ibandla le-Economic Freedom Fighters ele-South Africa belilomcimbi namuhla lapho elincome khona uMgabe njengeqhawe elavela abantu umhlabathi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulimale abantu abambalwa enkundleni yeRufaro Stadium eHarare namuhla ngesikhathi abasekeli bezanu PF bephithizela bebangisana ukungena enkundleni le ukuyabona isidumbu sowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. UMavis Gama uyalandisa.
Amapolisa athwala nzima ukulondoloza umumo wabantu befuqana lokunyathezelana bebangisana ukungena ngentuba obekumele bangene ngayo enzikini yenkundla yeRufaro Stadium besuka emabhentshini. Abalimeleyo bebethwalwa ngabenhlanganiso eyeRed Cross. Omunye wabayevalisana lomuyi uMgabe ongathandanga ukubethwa ngegama ulandisa ngokumenze weza enkundleni namhlanje.
Ngibuhlungu kakhulu ngoba konke okuselizweni inhlalakahle le eselizweni le ndaba yenkululeko, ukutholiswa amathuba okuyathola imfundo ezikolo, konke ngumgabe.
Umabhala jikelele wenhlanganiso yabasakhulayo e-Citizens Forum uLonias Rozima Joni uveze udana wakhe.
Thina sithi kumelalale ngokuthula, siyamhlonipha njengomuntu omdala, njengamasiko ethu athona umuntu mayasehile sesishile kumele simhloniphe. Kodwa kumele sibone nje into ayenzayo, into ayazenzayo elapha emhlabeni. Thina simazi njenge Pan-African giant, wayencedise ekhuluma nje ngaphandle kwelizwe kumbe ngapha eZimbabwe, ekhuluma ngento zoku ukuthi abantu abamnyama beke bebe nabo empowered. Kodwa outside that, we also know him, siyamazi njenge-political leader. And engu-politician, wayenza ama-mistakes amaningi. And wayenza into ezi-right eziningi.
UMajoni uthi lanxa waba namaphutha akhe uMgabe, okuqakathekile manje ukuba kukhangelwe phambili.
Kodwa kunama-mistakes awayenzayo, siyazi into zokulala ukuthi ufa wayenza abantu egugura hundi. Lokwezinye izinto ezinjalo yinto ezokuthi even abanye abantu abakhona lapha emhlabeni bayahlukumezeka kakhulu ngakho. Kodwa thina sithi malokhu sokudlulile kumele sikhangele phambili, sithi yebo wayenza ima-mistakes onaleyo, kodwa kumele sihambe ngempilo zethu njengabantu abamnyama, sibone ukuthi phambili singakwenzi futhi, kumbe abanye abazobuya ngemva kwakhe babe ngabantu abangasoze beyenza ama-mistakes awayenzayo. And siyamazi nje ukuthi even outside iZimbabwe ngumuntu owayehloniphekayo kakhulu.
Unkosikazi Grace Mugabe, izihlobo zakhe lezomufi leziphatha amandla zikahulumende bebekhona embuthanweni weRufaro. Kusasa uZulu uzoba njalo lelinye ithuba lokuvalelisana loMgabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ukudonselana phakathi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa lemuli yakomgabe ngalapho uzavekwa khona umgabe kuyaqhubeka. Isikhulumeli somteni wakomgabe umnumzana Leo Mgabe uthi isinqumo esikhona okwamanje ngesokuthi umgabe kasoze abekwe eHeroes Acre. Umhlangano bekona phakathi lo kukaMnangagwa lo mfelokazi kaMgabe unkosikazi Grace Mgabe namuhla ubikwa wehlulekile ukuphuma lesisombululo. Kubika intathelizindaba yethu uGibson Bebe.
Namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa wethekele emzini womufi ezokhalela imuli le ngemva kokubhubha kwayengumongameli uRobert Mgabe ngeviki edluleyo. Umnangagwa ubuye leziphatha amandla zikahulumende ezebutho kanye lezebandla lakhe leZANU-PF eBlue Roof eBorodale. Umnangagwa ucine esiba lomhlangano lemuli yomufi bezama ukuphuma lohlelo olucacileyo lokuthi uzabekwa ngaphi. Uhulumende ubikwa efuna ukuthi uMgabe angcwatshwe emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre, kodwa imuli yakhe ibikwa ifuna abekwe lapho adabuka khona kozwimba. Ekhuluma le ntathelo izindaba ngemva kwalo mhlangano, isikhulumeli semuli yakomgabe umnumzana Leo Mgabe uthi akukabi sobala ukuthi umufi uzabekwa ngaphi.
You'll be buried through Faro, through board viewing on Saturday. The dignitaries.
Siza kuya enkundleni yeRufaro Stadium lapho uZulu azavalelisa khona umuyi. Abahloniphekayo labo bazathola ithuba lokuvalelisa ngomgqibelo eNational Sports Stadium. Sinikeza uZulu ithuba lokuthi avalelise umongameli wayo, kodwa kusukela lapho imuli yakomgabe yiyo ezabe isikhokhela uhlelo sesiya phambili.
Umzukulu kamuyi wake waba ngumphathintambo wozokwemba umnumzana uTa Chidakwa uthi wenza okuningi okuhle okumele kubukwe.
In the time allocated to him by his almighty the Lord.
Asikwamukeleni bantu bakithi, sonke samthanda silesizathu sokumthanda.
We have cause to love him. Let's continue to love him even in death.
Umongameli Mnangagwa uthe kulenkokheli zamanye amazwe ezedlula ithumi labanye abahloniphekayo abake bakhokhela abangasekho embusweni, iningi labo elilobudlelwano obuhle loMgabe abazabuya uzomvalelisa.
Ukuzabuya uThabo Mbeki owe South Africa, uJoaquino Chisano owe Mozambique, uKenneth Kaunda owe Zambia, uRupia Banda owe Zambia, uFestus Muhayi owe Botswana, uthi umsekeli kamongameli owe Ethiopia uDenele Nikunyelo,
Vice Prime Minister Ethiopia
engumphathintambo ugatsha lwabalwa impi yenkululeko umnumzana Chingadube uthe loba uMgabe waba lamaphutha uZulu kumele akhumbule okuhle akwenzayo.
Nengakwenzayo isibungayo namhla njengenzo yemfundo, njengokunika abantu umhlaba nokunyeka okunjalo.
UMgabe wabusa ilizwe kusekela ngomnyaka ka-1980 ilizwe lithola uzibuse, waze wagwenqulwa ngumnangagwa encedizwa libutho ngomnyaka ka-2017. Ubikwa ebhubhe ebuhlungu ekhonona ngendlela akhitshwa ngayo embusweni. Inkokheli zebandla eliphikisayo ele-MDC ezigoqela uNelson Chamisa, uTendai Biti loJob Sikhala lazo zibuyile ukuzokhalela abemuli. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nginguGibson Bebe.
Izakhamizi zakoBulawayo seziveze imbono etshiyeneyo phezu kwesinqumo somteni wakomgabe esokuthi umnumzana Robert Mgabe uzanqatshelwa emzini wakhe kozwimba hatshi eHeroes Acre. UBathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abanye bathi balokudana ngalokho ngoba uMgabe ubemele angcwatshelwe emalibeni amaqhawe, futhi abanye ngabathi kulungile ukuthi abekwe emzini wakhe njengokufisa kwakhe. Omunye wabakhulume leStudio 7 unkosikazi Sihle Moyo uthi kuyamangalisa ukuthi uMgabe akasoze abekwe eNational Heroes Acre, yena kunguye owayeqalayo.
Khona kuyamangalisa ukuthi nxa kuthiwa uMgabe kayilale eHeroes Acre, pho iHeroes Acre yakhona ngikabani, ngiyokwenzani?
Kodwa esike njalo isakhamuzi umnumzana Bruce Ndlovu uthi kavumelani lalokhu. Undlovu uthi ubona kungafanelanga ukuthi isifiso sikaMgabe sihlonitshwe ngoba ebhubhe engumuntu othukutheleyo. Ngakho uthi kumele abekwe eHeroes ekhaya.
Sicabanga ukuthi kukhona umuntu ifamily even umuntu adesemsebenzini wakhe loba kuyiwuphi ifamily has an upper hand. Ifamily nxa isithi umuntu ahambe ekhaya kahambe ekhaya.
Umnumzana Lindelani Sithole yena uthi isifiso somufi lomdeni wakhe kumele sihlonitshwe.
Okay, mina ngibona ngani indlela abakhipha ngayo umongameli esihlalweni sakhe. Mina ngibona ngani kungcono ukuthi bayembeka as a family kube private ngoba ekumkhipheni kwabo batshengisela ukuthi babengathabi ngento ayenza esasengumongameli okutsho ukuthi vele khombisa ukuthi bona njengebandla bayibona ngani kasafanelanga ukuphatha umsebenzi weZANU-PF. So bangcono benjani? Bemekele aziphumulele kulapha akhethe khona.
Kusenjalo inhlanganiso ezehlukeneyo koBulawayo bezihlangene namhla zizama ukudinga indlela zokuletha ukuhlalisana lokukhumisana umlotha elizweni iNational Healing yesiNgisi. Inhlanganiso lezi zigoqela iHabakuk Trust, iBulawayo Progressive Residents Association, iCitizens Manifesto, iEmthonjeni Women's Forum lezinye. Abanye babakhulume kulumhlangano bathe kuyadingeka ukuba kulungisiswe udaba lombhuqazo weGukura Hundi ngokuphangisa. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo abantu abaningi basele bebambe owangaphansi ngemva kokubona indlu kaMugabe ebizwa ngokuthi yiBlue Roof. Bathi indlu le kwadlaliswa imali enengi eyayingasiza ekwakheni izikolo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi bamangele bebona imifanekiso yesakhiwo sikamuyi esihle okumangalisayo. Bathi akuhambelani lokwenzakala ezikolo elizweni lonke jikelele ngoba izikolo ezinenyi zikusimo esibi. Bathi kunzima kakhulu ukuqathanisa izikolo zemfundo ephansi lemfundo ephezulu lendlu yakhe eseHarare. Engakabi ngumongameli uMuyi wafundisa ezikolo ezimbalwa eZimbabwe laphandle kwelizwe. Wafundisa eHope Fountain, eMpandeni High School, eZambia lakweleGhana. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Patrick Ndlovu uqathanisa indlu kaMgabe lezikolo kanye leholo lababalisi.
Inxasikhayele umuzi kaMuyi uPresident Mugabe lothiwa iBlue Roof cabangela imali yasebenzayo lapho sakhiwa lowo muzi. Bese sithi enalobaba owayengumbalisi abantu abadiwe wathuthukisa ezomfundo kweZimbabwe sikhayelele lezikolo elizweni leZimbabwe ayawuhambelana. Engumuntu oyethanda imfundo abathatha leyo mali phela wakho izikolo wakhohlela amatisha. Ngoba kuyakhanya sibili ukuthi masikhangela isimo sesikolo leseBlue Roof ayawuhambelana. Singatsho ukuthi kumele ahlale emaxhokovaneni kodwa lani indlu isimo sezikolo ikakhulu ngapha eMadebeleland yatshengisela sokuthi ube ngumuntu ongalandaba lemfundo ikakhulu ebantwini beMandebele.
Olwela amalungelo oluntu uMabhalane Jikelele we-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uvumelane lo Ndlovu.
Blue Roof itshengisa ubona umongameli lo Dasilaye ube ngumuntu oselfish. Uyake inkalakata yomuzi uqede imali eziningi eselatshiswa kodwa ungakhangela izibhedlela ukhangela izikolo kufile. Yikho ze wayelatshiswa ngaphandle abantwana bakhe bacine befunda kuma-private schools bayaqedisa ngaphandle lo yintombazane. Kuyakubonisa ukuthi upresident othengala confidence lento lelizwe alibusayo lento zakhe. Usubonile lubaba kulusizi ukuthi kufakwa kubongelwa kodwa hayi yena uthiye wonile. Yike sizamkhumbula ngakho.
Osakhulayo ubakhizanani Dube uthi isimo sezikolo uma kuqathaniswa lendlu kaMuyi uMgabe kuveza obala ukuba wayengelandaba lezemfundo loba engumbalisi.
Yabona nxa ukhangela iBlue Roof kuyakhanya ukuthi lona ngumuntu sibili owazininka isikhathi sokuyenza kodwa nxa ukhangela izikolo unanzelela ukuthi zilahlelelwe njalo ngumuntu owayengelandaba lazo kodwa ele ndaba lalapha ahlala khona echiyo kunye ngaphandle kungalungisiswanga. Ikweze wahamba uyibona injeyana nje lezikolo zisala zinjalo.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Josephat Mzacangulube uthi uMuyi ube lihlazo kwezemfundo ngesimo sezikolo ezweni uma kuqathaniswa lendlu yakhe.
Masikhangela indlu
zikamgarele uthiwa iBlue Roof ziqathanisa lezikolo ezisemaphandleni ikakhulu kithi ngapha emathebelendi. Amaklasi abantwana akhiwe ngodaka afulelwa ngotshani, othisha bahlala ezindlini zotshani, njalo kutshengisela ukuthi imali beziphuma ezegovernment wazinye zedevelopment ihulumende egoqela yena umgaba njengoba iyinhloko yahulumende efake esikhwameni. Rotsho kutshengisa ukuthi izimali ezinengi beziphuma kufuze zelungise izindawo, but lo uhulumende wethu ubegwinya imali ezifake esikhwameni sakhe esiya kwakho ubukhazikhazi lobo esibonayo. Njalo kuyukuthi lalaba abangaphansi kwakhe bazakopha wona ubukhazikhazi ngoba indlu yakhona indlu ekhanya imangalisa wonke umuntu. Bazaba lesifiso sokuthi bebona lokhu kwenziwa nguRobert, babe logqozi lokwenza into engalunganga yokuthi labo batshontshe imali bayezakhela abakufunayo.
Umnumzana Ndodana Moyo laye uthi indlu kaMuyi uMgabe iveza ukuba ube ngumhuquluzi wenotho abafundi bengelandawo zokufundela.
Ngiyasithanda isitsho samaNdebele esithi okulempondo akufihlwa emgodleni. Nanku ukufa sekumtholile umkhulu uMgabe obelimenemene umhuquluzi wenotho. Nazi iBlue Roof ibucwazicwazi ngani kusezulwini. Izikolo zeZimbabwe zikahulumende abantwana bahlala phansi, kwezinye izindawo akulazitulo emaphandleni, bahlala ematsheni. Etshontsha umnotho wethu wehlizwe, ithimba yethu esiyathengisa, abantwa bethu behlezi ematsheni. Yena kuyibucwazicwazi. Asinama-science schools, asinama-laboratories elizweni, kodwa umuzi wakhe ngithilo ngathi ungathi kuhlala ingilosi, ube ngumhuquluzi wenotho.
UMuyi ubhubhele kweleSingapore eleminyaka engamachumi ayisitshiyangalolunye lanhlanu 95. Utshayelwa ngabanye ihlombe abathi wathuthukisa ezemfundo. Ilizwe leZimbabwe laziwa ngokuba labantu abanengi abafundileyo loba nje abaqeda izifundo emakolitshini bengatholi imisebenzi. UMuyi utshiye ikhosikazi lakhe unkosikazi Grace Mugabe abantwana labazukulu. Ubedume ngokukhuluma isilungu ebesiphuma ngamakhala, akwaziwa ukuthi uzangcwatshwa ngapi. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Ukuhlaziya imbali kaMgabe sixhume ilunga leMDC umnumzana Edwin Ndlovu, lelunga leZanu PF umnumzana Joseph Chuma, yena othi uMgabe uzakhunjulwa ngokwabela abantu umhlabathi lokuqakathekisa ezemfundo.
Wavulela wonke umuntu owayefuna ukufunda wafunda. Yikho-ke ubona iZimbabwe zacela sethathi ngabantu abafundileyo kakhulu lapha kwele Afrika. Iphinde futhi ngimcabange ngendaba yokuthi kona whether it was by hook or by crook, umhlaba wagcina usubuyile. Ngiyakwazi bakhona abanye abaza ukuthi hayi kwasekwenze politics lapana, kwasekuyi-NDC wayeseneprese, yibo agcina ukuthi hayi abathatha umhlaba abantu. Kodwa engikuthiwe ukuthi ngabe wayengafuni umhlaba uthathe, wayengakwala ngoba nguye umongameli njalo engucommander in chief. Kodwa ngenxa yokuthi kona wahamba wadefenda even ma international events kuwo-UN bezama ukuthi bemchotoze, wama ngendaba yokuthi hayi umhlaba ngowanta mnyama ibantu bathatha into yabo. Khona kukhona into engiyakhumbula ngoba kathesi siyalima, siyafuya, senzani. So yizinto engizahlala ngizikhumbula ngendaba le abantu uRobert Mugabe.
Babu Ndlovu, lina ku-MDC njengamabandla aphikisayo lizamkhumbula ngani?
Yeka, ngisoze ngikhulume kakhulu ngimele i-MDC ngoba ngingaso sikhulumeli sayo kwamanje. Kodwa ngizakhuluma njengenzalo yakwelakithi lapha eMandebele. UMgabe akulanto enhle esizamkhumbula ngayo, ngaphandle kombhuqazwe wokubulala abantu bakithi, ngaphandle kokudiliza i-economy, ngaphandle kokutshontsha umbuso kuJoshua Nkomo. Akulanto eyodwa nje qha esingamkhumbula ngayo uMgabe enhle. So waqeda abantu bakithi, kazange axolise nokuxolisa Iko kakulantu enhle esiyibonayo thina enziwa umgabe. Yebo kambe kungakhulunywa ke nge-education ukuthi yaba free primary. Njengomuntu wayekuhulumende yikho kwakumele akwenze phela imandate ayiphiwe naleyo. Kodwa ke wayebulala i-education ke yaphelela e-primary ke ngena le minyaka yama-80s kusiya ku-90s kusiya kuma-2000 kakula education esiyibonileyo sibona abantwana sebethwala nzima sebesehlule ukufunda sibone i-infrastructure ezikolo idilika. Uhulumende kamgabe wehluleka ufana lenalo ukholo kaMnangagwa lokho ediliza esehluleke siyaphambili. Yikho-ke ngithi thina asinike simkhalele umgabe laba balenyembezi zokudlalisa abazamkhangela kodwa thina-ke njengezizalwane zalapha emathebheleleni ndakulaa nto enhle eyodwa esiyibonayo eyenziwa umgabe.
Baba Chuma, kulokudonselana phakathi komdeni wakhe lemuli ekuthini kumele abekwe ngapi? Abakwabo bathi bamfuna kozwimba kanti uhulumende uthi kumele ayetabeni eHeroes Acre. Uthini ngalokho?
Ungakhumbula amazwi akhe yena ubaba uMgabe esaphila siyabeka ubaba uTekele. Ubaba uTekele laye hayi angifuni ukuya khonani. Umgabe wathi hayi ofileyo owezele esebenzela i-state kasoze azitsho yena ukuthi na ufuna ukungcwatshwa ngaphi ngoba umzimba wakhe ngowethu umoya wakhe kuphela yiyo okankulunkulu kwaba njalo. Manje pho kathesi angazi osho ukuthi ngile kuyini kodwa kungasenani yabona i-problem ekuyekela umuntu abuse for iminyaka eminingi kangaka yiyo esikhoze i-confusion ebadaleni bokasezimba ngayo sebona ngazathi into leyo ngiyabo ilizwi leli vele belingelabo bengabelanga ukuthi ngabe ubaba uMgabe kakhitshwanga ngoba kwakungena omunye olalong from 1980 kuzo China e-2017 obeyisima kwabanikile zi-acre engenisa abanye engenisa abanye engenisa abanye then yena ekuqileni ukuthi ayimele afuna ukungena kwabana uyabona kuyabe sifanana lokuthi kona abantu babe sisilandela uJesu silandele uJesu silandele uJesu ekugqileni zise hayi mina ame-Muslim yabo isoselizimakuthiaw khina yibe besilandele yabo kube silandele uMuhammad Ali silandele uMuhammad Ali silandele ekugqileni zise ukuthi hayi ame-Christian andikuntu kuyabe sokukhonfuse abantu yikho kona ke okufana nalokho osebenziwa ngabakomgabe layo ubaba uMgabe nxa ukuthi ngiyakutshoyo
baba Ndlovu.
Khonokho esikubona kusenzakala yikulwa kovele kukhona ku-G40 lakwi-Lacoste. Abe-G40 sebesithi sokuyisikhathi sokuthi siphindisele. Mnangagwa ufuna ukuyakhuluma izipitshi-ke phambi kwesidumbu sikamgabe. Hathi kasifuni ukumnika lona lelo thuba. Yindlela abayenzayo bese befuna njalo ukuthi bakwenze khonokho ukuthi banegotiyete labo Mnangagwa laba abaphandle kwelizwe ama-G40 ababalekayo kuthiwe kabangetheswa macala kabaphenduke babuye ekhaya. Mboneni kathesi nje badlala i-politics yabantu bezanu-PF ama-faction wonke naleyo busayo eLacoste naleyo yakhitshwayo lo mgabe e-G40 ngama-factional fights abo lawa angenani labantwana beZimbabwe ukuthi uzangcwatshwa ngapho umgabe kasikudingi mbuze ahambe e-national Heroes Acre naleyo bekhuluma i-speech phambi kwesidumbu sakhe asilandaba umbuza kalahle ebhalwini njengoba sesizwe kathesi ukuthi ebeyinduna lakho kasilandaba lakho kodwa kokwenzakala izimpilo ezinje ngama-factional fights akhona-ke kwezanu-PF.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC ubekhuluma endawonye lelunga lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma. Ibandla eliphikisayo kwele-South Africa ele-Economic Freedom Fighters belilomcimbi wokukhumbula umgabe namuhla lapho elimncome khona njengeqhawe elabela abantu abansundu umhlabathi njalo lithi uhlelo olufanayo kumele luqhutshwe kwele-South Africa. Abakhulume kulumbuthano bagoqela ababeyiziphathamandla kuhulumende kamgabe kodwa asebabaleka elizweni umnumzana Sevia Kasukuwere lomnumzana Patrick Juwawo. Kukhulume njalo iziphathamandla ze-EFF ezibalisa umkhokheli waleli bandla umnumzana Julius Malema, umnumzana Mbuyiseni Ndlozi kanye lomnumzana Floyd Chivambu. Ubona abancome inhlelo zikamufi besithi wayethuthukisa impilo yabensundu. UMalema uthela nxa wayelamaphutha umgabe kunengi akufezayo. Asizweni amazwi yakhe.
Tata EFF tata! Long live the fighting spirit of Robert Mugabe, long live! Long live the fighting spirit of Robert Mugabe, long live! au Robert Mugabe. Mugabe. Robert Mugabe. Au Robert Mugabe. Au Mugabe. Au Mugabe. Aona ya swanana ye. Aona ya swanana ye.
Umholi webandla le-EFF lapho umnumzana Julius Malema ekhuluma embuthanweni okukhumbula umgabe abawenze namuhla. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo umnumzana Zenzo Nkomo ingcweti yecubungula ezombusazwe.
Kufanele sibheke imbali ye-EFF. La esuka khona i-EFF iqale yavele yagcila phezu kodaba lomhlaba ngoba ibona ukuthi i-ANC ayiwuphakamisanga kakhulu umhlaba kubantu be-South Africa. Yakhelwa lapho-ke itshengisa isibonelo sikaMgabe. Njalo sizakhumbula ukuthi ekuqaleni kwayo ike yaya eZimbabwe ubuholi be-EFF busiyahlangana neZANU-PF besiyahlangana noMgabe, kusho ukuthi kunenge abakutholayo kumthombo kaMgabe. Ngicabanga ukuthi uma ngabe kuwukuthi bempraiser behlabela ngaye, bemthatha bemphakamisa bemenza iqhawe, lokho bakubhekise kubo njengeqembu ukukhula kwabo ukuthi kugxile kakhulu kwimibono abahambisana layo, njalo abacabanga ukuthi abasebenzela la eSouth Africa, njengoba sibonile ekuvoteni ukuthi baye bazuza kakhulu.
Kodwa ulwazi bengabe belalo yini olokwephula kwamalungelo oluntu?
U-EFF isuka ku-ANC. Amalunga wonke aka-ANC ayakwazi ukungcola kwe-ZANU-PF. Bakwazi bekuqonda ukuhlukunyezwa kwamalungelo eZimbabwe, bakwazi beyiqonda iGugurahundi. Ababhekanga izwe lasezi, bazibheke bona njengeqembu ukukhula kwabo.
Yes, sesikhangela abakwamanye amazwe labo babebonakale bemncoma bebesithi nguye owayesenelisa ukumela amazwe aphetsheya.
Angazi ukuthi kungani bekhetha ukungakuqakathekisi ukubulawa kwabantu besiNdebeleni. Mhlawumbe kuswelakale ubuholi kubantu besiNdebeleni ukuthi kuyiphakamise lento. Sibona futhi bephinde abanye abantu bengena kuZANU-PF. Sekuyaqala manje ukuthi izinto eziningi bazikhithe kancane kancane ezazifihlekile ababehlezi phezu kwazo bengafuni kuzikhipha.
Umnumzana Zenzo Nkomo yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Live talk lamhlanje siqhubeka ngokukhangela imbali kamnumzana Robert Mugabe. Abafuna ukungena kuhlelo thumelani WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kulabantu abalimeleyo enkundleni yeRufaro Stadium namhla eHarare ngesikhathi kulokuphithizela bebangisana ukuyabona isidumbu sikamnumzana Robert Mugabe. Lanxa abemuli kaMgabe besithi isinqumo esikhona okwamanje ngesokuthi uzangcwatshwa emzini wakhe, akukacaci kuhle ukuthi ngempela kuza kwenzakalana njalo na. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.